izvo zviroto izvo. Unozviziva kuti vanhu vanomuka mumachira vofunga kuti kana vaenda pasocial media ndopanobva utongi. Chinopa utongi basa rinoonekwa nemaprograms ari pachena anozikamwa kuti maprograms aya akananga kuwandudza upenyu hwavanhu. Kwete zvokuita zvimasurvey zvisina kana background yemuno muZimbabwe. Zvakaitirwa kupi zvimasurvey zvacho? I'll tell you kuti even most of these opposition parties havatodi kuenda kumaelection izvozvi. Ini ndoshanda navo zuva nezuva muparamende. Anodai Mwari atibetsera mawana nzira yekuti tisaenda kumaelection. Nokuti tiri kuona tichinorakashwa pamaelection zvokudyiwa zviya zviya zvokuti nepolitics dzedu dzinobva dzapera. Saka vakaita survey kwavari nevanani ari koga maelections mwedzi mishoma yazara yokuti tiinde kumaelection. Tozotaura tose takatarisa zvimasurvey mupengo izvozvi ugozoona kuti vanonge vakamira pati.
Veruzhinji vangade kunzwa kuti imi munotambirana naro sei gwaro irori rine zvariri kutaura.
Isu tinoshandira vanhu, tine donzo ravanhu, tine mabasa akanangana nevanhu. Tinoda kuudza kuti hakuna survey yechokwadi yakapusa kudaro. Haninani unoziva kuti mutungamiriri wedu wenyika baba vamunangagwa vamira nevana veZimbabwe kubva pavakapinda kuva president. Makore mashanu apfuura vaita zvinoshamisa, marodzi, makambani makuru avhura, mabasa ari kuwanikwa, chikafu chaimbonetsa vanhu chaakuwanikwa, mafuro yakanga isingawanikwi yakuwanikwa, COVID yakaparadza pasi pose. Ivo vakamanya vakamira pamwe chete navana veZimbabwe tikawana mavaccine. Tiri imwe yenyika dzisina kunyanya kuparadzwa kunyange takafirwa navadikani vedu vakawanda, asi tikakombeya kune dzimwe nyika tinoti tiri nani seZimbabwe.